Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, August 23rd, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
On Live Talk this evening, we are talking about the abduction of people by suspected state security agents in Zimbabwe.
To join our discussion, you can phone us directly right now at 001-202-6192-077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also get us on the internet at www.voazimbabwe.com. For Shona, you can visit www.voashona.com and for Ndebele, www.voandebele.com right now.
If you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about alleged state brutality on opponents of the Zimbabwean government.
Several opponents of the government and civil society leaders have been abducted by suspected state security agents in the last few weeks. After the MDC, led by Nelson Chamisa, informed police that the party is planning to stage a public protest over the deteriorating economic situation in the country.
Some of the people who have been abducted by and beaten up by suspected state security agents include Mr. Tatenda Mombiarara, the leader of the activist group Citizens Manifesto, political activist Blessing Kunotonga, Masiza Ndlovu, and others. On Wednesday, comedian Samantha Kureya, affectionately known as Gonyet, was also abducted, beaten up, forced to drink sewer water, and left naked in the open in Harare.
Several nations, including the United States, Britain, Canada, Australia, France, Germany, Greece, and the Netherlands, Romania, and Sweden, have expressed concern over human rights violations in Zimbabwe being allegedly perpetrated by the government of President Emmerson Mnangagwa.
Journalist Leopold Munende, some leaders of the Zimbabwe Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe, Amos Chibaya of the MTC, and several other people have also been locked up.
And abductions have been prevalent in Zimbabwe, where political activists were abducted without trace during the Gukrahundi era in the 1980s. In the 1990s, political opponents that were abducted include Patrick Nebanyana and Paul Chizuze. In 2015, Itai Zamara was abducted by suspected state security agents. He was last seen in Glenview being forced into a vehicle without registration plates, and he remains missing to this date.
Yes, Rwanda lingalithola njani lapho likhona endaweni zonke ke ezomhlaba ezijeneyo lapha ke sijova lo mavela si Live Talk. Lapha sikhuluma khona ngokuningi okwenzakala kule Zimbabwe. Lapha sikhuluma kakhulu ngokubanjwa kwabantu abangazani bathunjwa ngabantu abadlelana lohulumende weZimbabwe. So ke lapha ke kuyacathanga ukuthi yibo labo ngoba uhulumende uyaphika esithi hayi ayisikho konoko. Xa sikhangele sibili kusukela kudala ngo-1980 kwakuthunjwa abantu abaningi okumangalisayo ikakhulu ababekubandla leZaphu, siyakwazi ukuthi kwakuyisikhathi seGukrahundi. Abaningi bakhona abathunjwayo. Lokho okubuze kube namhlanje kaphasa ke bubonakale. Sizikhangela ke okusanda kwenzakala khona manje, siyabona ukuthi kulabanye abadlelana lamabandla aphikisayo asebebathunjwe ngabantu abacatshangelwa ukuthi badlelana lohulumende. Kuzobuya ke umnumzana Leopold Munende, yena oyintathela izindaba ubotshwe namhlanje. Labanye ke abakhokhela i-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe kanye lo-Amos Chibaya we-MTC. So nxa sikhangele khonapho lina likubona njani ukuthunjwa kwabantu yilaba kucatshangelwa ukuthi badlelana lohulumende? Ye, kungani kunjalo Bavulas?
Aiwa, kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu, nhasi tiri kutarisa isu zviri kuitika munyika panyaya yekupambwa kuri kuitwa vanhu uyezve nekushungurudzwa nekusungwa kuri kuita vanhu. Nhasi tanzwa isu kuti sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe nhengo dzaro vawanikwa ivo vachisungwa apo vanga vari kuratidzira pamberi pehofisi yegurukota rezvemari Vantuli Ncube. Taona zvakare nezuro takanzwa zvakare kuti uyo anoita zvemitambo Samantha Kureya anozikanwa nezita rekuti Gonyet akawanikwa achipambwa uyezve akawanikwa iye achishungurudzwa pari zvino ari ari muchipatara asi izvi zviri kuramba zvichienderera mberi munyika uyezve zviri kufungidzirwa kuti nengo dzehurumende kana kuti vamwewo vanoshanda imomo muhurumende ndoo vamwe vari kuita mabasa aya uyezve taona nyika dzakadai seBritain, Netherlands nedzimwewo dzichishora mabasa aya vachiti ivo kodzero dzevanhu dzemunyika hadzifaniri kunge dzichityorwa regai timbonzwa kune avo vanga vari pachiitiko chanhasi taona veRural Teachers Union vachitaura ivo zvaitika kuti zvafamba sei kuzoona vachitorwa uyezve vachiiswa murusungwa
Kurongwa wakarongwa pamusoro pekuti madzidzisi vose vekumaruwa kana vemumadhorobha vari kunyunyuta pamusoro pemihoro yavari kupiwa vari kuva kuti mihoro yavo haichapiwi saka takaronga kuti zuva roga roga repeite rigova zuva ratichachema muhoro wedu usatikwani chauno usatenge kana chimwe chete zvacho chekuti tikwanise kurarama nhasi ranga riri zuva redu rekutanga kunoratidzira tiri pamaofisa ava mutori mumwe vanove gwere gurukota rezvemari munyika ino vanovo vakaunza zvirango izvo zvokugadzisa vanoti mamiro enyika kuvaka nyika yavo isingasanganisire vashandi vehurumende kusanganisira kunyanyisa varairidzi vemuno muzimbabwe vanhu tichangosvika pamaofisi egurukota rezvemari vanhu vachangotanga kuti vasati vatokwanisa kuenda kunosiya gwaro renyunyuto dzavo ndobabva vasvika ava mapurisa asi kubva vatanga kusvika vabata vasina chavati vaita tichingofamba vanhu vangosvika vangoitwa zvekumbunyikidzwa pasina kupiwa mukana wekuti vatsananguri kana pasina chavataita vanhu vanga chitongosvika vachiungana
izvi zvinokanganisa kutapwa kwenhau hurumende iripo kuti itsigire basa revatapi venhau uyezve kuchengetedza utano hwavo nebasa ravo pavanenge vachiita basa iri taona kwenguva yakareba kuti mapurisa anenge ari kutora mutemo achiisa mumaoko kuburikidza nekumbunyikidza vatapi venhau pavanoita basa ravo mavhiki maviri apfuura tatine imwe zvakare nhaurwa yakadai izvi zvinoratidza kuti nyika yedu iri kuremerwa nekubva muutapwa hwakare ichiedza kuti igadzire rakajeka ramangwana semisa Zimbabwe tinoti izvi hazvikurudzirwi hurumende yedu ngaitsigire bumbiro riri
aiwa apo tiri kunzwa isu zvanga zviri kuitika pamusoro pekusungwa kwaitwa nhasi vatingativo nengo dzeatuz uye zvakare nemumwe mutapi wenhau anga ari kutora mifananidzo paitika chiitiko ichi saka tanzwa sangano remisa richishora zvikuru zvaitika izvi uyezve tichange tiri kuenderera mberi tichikurukura nemi nenyanzvi tichionawo zvakare zvimwe zvanga zviri kuitika iro vhiki rino saka kana muchinge muchibva kupinda muchirongwa pano pafacebook page yedu yevoa shona munoziva zvokuita ibvai madzvanya pakanzi share kuitira kuti netakawanda uyezve kune avo vanoda kufonerwa nyorai nhamba dzenyu makaisa zvakare macode number enyu kuti zvitiitire nyore pakufona
I think we've got a video of Mr. Tatenda Mumbiarara the leader of the activist group Citizens Manifesto let's hear what he is saying about his abduction
varume vashanu mumwe chete akasara nemotikari vana vacho vakauya vakapakata kuti mbamangu mushure mekunge ndarara vakasikomutsa mukadzi wangu vamutsa mukadzi wangu chekutanga vakandibvunza kuti ndizviidentify ndikavaidentify vachindibvunza vakati iwewe ndiwe tidzidzi chiyapese nomuno mufakosika mufakosi maita mbiri yekuorganiza zvinhu chii chamuri kupiwa nachamisa ndikati munorevei zvikanzi hausi kuda kutaura ndisati ndadaro andanga mumotikari pane anga ari mumotikari vakabuda vauya vanditora panga paine extrao yered yangaisina number plate kumashure yakamira pagedhi pangu vakapakata futi what they did to me wanaanga vabata futi aindisandudzira kuti ninja ripanapa aindisandudza nekuti pinda motikari ndobva ndapinda motikari the three of them vakagara neri kumashure the fourth one akagara kwanga kuenda driver immediately papa vakandibva vanipa command zvikanzi dzikisa musoro wako basi ndichinodzikisa kuti aina vandarohwa nejira but since it was that time motikari but raioneka kagreen color jira iroro
That is Mr. Tatenda Mumbiarara of Citizens Manifesto. He was allegedly abducted by state security agents. So siyabona ke konapo ke bekuru Tatenda Mumbiarara oti ke watu njongabantu avabonayo kodwa ke laqiniso lokuthi ngobani. So lokhu ke kwenzakala ilizwe lonke abantu bathunjwa kuhlala kunjalo. Ugonyeti sikhuluma kunje yena lo oyicomedian bamnatisela manje angcolo omangalisayo. So ke ngazani into lezi yamangalisa. So we've got another person by the name Masiza Ndlovu in Bulawayo. He was allegedly abducted as well by state security agents. Let's hear what he says about this issue.
Secretary for Elections in Bulawayo Province. Is all around the Basi Chain, a country park, like in Sarakon. Uchuchama Tota, I want to have a figure chain, a figure cavity fire, a little pump, an AK-47, a figure of a Tigimi Lala Pansi, Rangi Wopa, and Eden Bameso, a Tati phone, Yami, a Tata phone, and consider as well. Then after that, ni wone semphakathi wemota ukuthi bamphakamise njani angibonanga. Imota endwalileyo angizange ngiyibone. Bengiphakathi wemota ngilele ngikhangele phansi. Imota yahamba idistance.
That is Mr. Masiza Ndlovu. He claims that he was abducted by state security agents. So if you wish to join the show right now, phone us directly at this number 001-202-465-0318. So I think that one is the WhatsApp number, right? Mm-hmm. So the number that they have to call is 01-202-619-2077.
Aiwa, kuneo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidza iregate vataona tichiverenga zvamuri kunyora pari zvino. Sekuziya kwamunoita kana muchinge muri kuda kuti tikufonerei ibvai mawanikwa yemi muchinyora namba dzenyu. Ipo pano pa Facebook page yedu ye VOA show na tigokwanisa kunge tichikufonerai tina Sydney Maridza ari kuti I'm watching you from Zimbabwe. Aiwa kana muda kuti kufonerei mukoma Sydney nyorai namba dzenyu. Unganai Murima ari kuti very sad story that people's rights are never respected in Zimbabwe. Until when will this end? That's the question. Chenjerai mutikitone ari kuti chenjerai, I'm here in Mozambique. Valentine Mazenge abva nyora namba dzake. Aiwa Magona Mavamatipa kare ne code number yenyu tichange tiri kukufonerai. Sydney Maridza abva atipa zvakare namba dzake. Nyorai namba muchiisa zvakare nema code enyu. Top 10 yedu Brighton Tom Wana ari kuti zano isika yavo yekupamba vanhu havadi chokwadi kana vanhu vonyunyuta pamusoro pemabatirwo akaita ezvinhu. Daniel Mutina Sango Arpano and I'm connected. I watch Nukchinga Bizai. Top Senior Du Fraser Chicks and Nathan. Out good evening. Shamarari, Studio 7. Aiwa good evening. Kwamuri Okuno Kwachiri Maskati Saka. Aiwa Pindem Chirungwa. Vanoda Kufonerwa Iza Emanyora numbers enyu. Maka Isasha Karima code numbers enyu tikufonerei.
I think we've got our first guest on the line, and that is Mr. Pilif Kaole, a former Cholocho senator. He's in Bulawayo right now. Mr. Pilif Kaole, good evening and welcome to the program.
Good evening, my brother Gibbs.
Yeah, we indications are that people are being abducted left, right, and center, and they are being allegedly abducted by state security agents. What's going on?
I really know nothing about that. I haven't come across such cases of abduction that you're talking about. I'm not saying there is nothing of that nature that is going on, that is happening, but I'm saying I'm yet to find out really and know exactly what is going on in what you're talking about. But really, 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 I wouldn't want much to say much because really, I haven't come across such an incident.
Yeah, kuti vantu vakuluma vakauri kuti batunjwa sibili. Kuloba kuti Masiza Ndlovu kwa Bulawayo uhlale Kalu Park kuti sibili bamtata bamkhambise kangeni. Bati agikwike phezu kwameva into ezinjalo. And kuti vantu Bulawayo vamemetusela vasiti indaba ephikisana nohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Siyakubona sokugcwele singathi ilizwe lonke abantu besenziwa njalo. Kulonkazana kuti ngugonyeti uyamazi lo ongani ya actor. So like bam natizela manzi angcolileyo kungabe kuhamba njani kunoko
yikuthi nje tips kwesinye isikhathi kuyatholakala ukuthi emumeni nalowo khona onjengawona lowo kuba labanye abantu abazenzela izinto zabo ezokuganga okungekho bengayisiwo umsebenzi abawuqondileyo bawujonileyo ikakhulu abanye bakhona njalo kube sokusiba labanye labo abangenelayo besezinto zabo zokuganga ekuqineni kwelanga bese kusolakala uhulumende sokuthi uhulumende ungayothuma abantu bese yakwenza ABCD zenezo izinto kumele sizikhangelise ukuthi sizishize kuhle amakhesi zanjenganalo abantu abakambe bemangala ukuze ku-investigate ukutholakala ukuthi ngobani kade besenza izinto zenezo zokuganga ezinjengazenezo njalo abantu ngomthetho kumele bageziswe futhi ngenxa besenza izinto zokuganga ezinjengazenezo akulamuntu uhulumende ngeke akuvumele khonoku uhulumende kumele avikele abantu ukuthi kuthi abantu bahambe behamba ngokuthi umbani uthethe ngale ubani wenze so abanye abantu uthi ubani uthethe laphana ebusuku wenza hayi kodwa mina nginanzela ukuthi kulezi izinto ezenzakalayo ukuthi umuntu uyabaleka ukubotshwa engceba nje osesendaweni yakhe umuntu vele uyabotshwa noma futhi isikhathi kodwa ukuthi alaliswe emeveni landlani hayi ayisikho lokho ukuthi umuntu uyanakiswa amanzi angcolileyo hayi ayisikho lokho vela kukho emthethweni khonokho abantu abanjalo benza into enjalo nxa kukhona bengabotshwa sinxa betholakala abantu abanjalo
hayi siyakuzwa bagawule ungambuza umbuzo
abagawule tiri kunzwa kuti vanhu vari kupambwa imi munotiine zviri kutaurwa izvi
inini ndasangana nazo izozo ndange ndichitevera nezuro ndakabvunza vakomana kuti vandizivise kuti chii chiri kuitika zvatiri kuzvinzwa izozo kuti vanhu vari kupambwa inini handisi kuramba but handisati ndasangana nazo iti ipapo handidi kutaura zvakawanda nemhaa kuti ndotaura padzimwe nguva ndopedzisa ndataura zvisirizvo ndotaura manyepo handidi kutaura manyepo ndoda kutaura zvinhu zviri zvandinoziva chokwadi zvandizvinhu zvandinoziva ndizvo zvandinoda kutaura but handibvumirani nazvo kuti pamwe vanhu vanofamba vechiita zvinhu zvavo zvomuori zvougandanga vechisvibisa hurumende zita rehurumende kuti hurumende yatuma vanhu kuti vaite zvinhu zvavo ndopfuwa kuti vamwe vanhu vari kutora mukana uyu vechiita zvinhu zvavo sezvakaitika naJanuary vamwe vandochipinda vechitora zvinhu zvevanhu vechiti he mapurisa ati tipinde apo tiite zvakati zvakati manyepo mamwe ari kutaura nevanhu tototati timungwarire zvinhu zvakadaro kana vanhu vedu kune zvinhu zvakadaro kuti vanhu vakatorwa vakapambwa vakaita izvozvo ngavaende kunomangara kumapurisa makesi zvacho ainvestigete vanhu vacho vasumbe vanoita zvinhu zvisiri pamutemo
aiwa tinotenda
ye I'm told marvelous we've got a caller on the line ngobuhle osecungweni buhle kunjani hayi siyaphila kakhulu sondela efonini yakho kuthi sikuzwe kuhle baba ye sondela futhi
yebo
ye unjani
ngiyaphila baba kunjani
ye ubona njani udaba lwa namhlanje
ya ngibonile la ama headlines ebelikhuluma ngawo bangajabela ukuthinjwa kwabantu kanjalo
nikubona njani konke lokho
ayi nginazi ngiwami umbona sibila ngifuna ukuqamba manga le nto leyo liyabheka uma uthi uyabheka ngiyabona nawo ukuthi i-government sizama ukuvala amacala ayo ngokwenza lokhu ngoba nala abantu abayela abantu abathinjwa nabantu abayenza abantu abazama ukuthi izinto zilunge so yibo abantu abajikelwayo so ngezinye indlela izama ukuyesabisa abantu ukuthi abantu bengasayenzi amalungelo abo ngoba manginje mina ithole ukuthi nginombono ozama ukuthi into zilunge nami ngizolisaba vele ukuhamba phambili ngoba kunabantu abazoke bezengihlathisi bayengenza
pho manje kuyaphela sokutheni konke lokho ngithi kuzaqedwa kuyini khonokho ukuthunjwa kwabantu
ngeke kuphele khona kuphela kuzophela nzima nakhona kuzophela nzima ngoba manje abantu bazogcina sebesaba njengokutho ukuthi kuphele yikuthi ma ngabe ngoba sinamazwi abhekileyo afana nabesati yibo abantu abangakwazi ukuyiqeda le nto ngoba umuntu yeyedwa ngeke ayiqede
hayi siyakuzwamanje
kuyehlula ngisho bona abaphetheyo manje bona be-MD abaningi bazogcina sebebuyela muva ngoba uma bethi bavusa ikhandi umuntu uyalanda ebusuku uyayibona vele le nto ukuthi iyabonisa nje ukuthi ayikho into ezolunga lapho ekhaya ngoba akukho umuntu oza lo mbono wakhe olungiswayo uma uza nombono lokuthi ukuthi kumele wona imali itshayiwe ebusuku
hayi siyakuzwa kakhulu ke mfowethu ube lempela viki enhle siyabonga kakhulu
siyabonga
mndoba sisungakhatha ucingo lwakho so according to Buhle, he's saying that the government is instilling fear in citizens so that you won't even complain. You know, you think of being beaten up and what other people have experienced in terms of abductions, being beaten up and all those kind of things. So he says the best thing is for SADC to intervene.
Yeah. Interesting view. Tine mutereri panare parijino. Hello, caller.
Hello.
Tiri kutaura nani uyezve muri kupi muti taurise imbijana hatisi kukunzwa iba.
Muri kutaura na mukoma Brighton muri South Africa Cape Town.
Taurai tinzwe mukoma Brighton.
Ne ndinongwa nenzvimbo mbiki pana vagaule varutaura kuti havazivi pamusoro pekuti vamba kuri kuitwa vanhu. And vari kutwa vanenge vapambwa ngavaende vanoripota kupolisi. Polisi is part of sanity yekuchirana vakaenda vakandoripota hazvibetseri chinhu. And vagaule vasanyepera vanhu vachitika havasi kuziva kuti vanhu vari kupambiwa because ndo matop officials acho ari kuplana kupambiwa kwevanhu. Uchete zvandoda kungotaura.
Aiwa ndofunga vagaule vari kuzvinzwa vagaule muri kuzvinzwa here uyezve munopindirawo muchiti chii
andidi kudzidziswa kunyeba ne ataura izvozvo kuti ndinoziziva haiwa ndokumbira ruregerero hama yangu zvandisingazivi handizivi handisi kuramba kuti hazvina kuitika kuda kukuzivisa izvozvo but kuti zvaitika kunzvimbo yakati munhu apambwa handina kusangana nazvo handina kuzinzwa but kana muchizvitaura muchiziva kuti zvaitika handichikuramba handichi kuti muri kunyepa haiwa ndiri kuti inini handidi kutaura nemunyaya pamusoro pazvo nemhaa kuti handina kuzviona handizivi kuti zvaitika kokuti hazvina kuitika mberi uku ndopedzera ndanyeba vanhu vari vanditeerera ndichinyeba handidi kutinyeba inini ndoda kutaura zvivizo zviri chokwadi chokwadi zvinhu zvandinoziva but handisi kuramba hama yangu kuti pamwe kune zvinhu zvii but ipapo pakuramba kwako ndisingarambi apa kune zvinhu zviri kuitika apa ndoda kukutaurira kuti kukaitika zvinhu zvakadai vanhu kune vamwe vanhu vane maagendas avo vane chinangwa chavo vanopindira vechiita zvinhu zvavo zvisina kunaka chokupedzisira vanhu vanoblema hurumende.
Aiwa tinokutendai vagaule kola hamino kana manyatsonzwisisa zvavataura
ai zvavataura ndiri kuzvinzwa ndikuzvinzwisisa but the reason why vachiti kana pakangoita vanhu vanoita zvavanoita vanoti they are being sent neMD.
Aiwa mashoko makukutu tinokutendai hanzvadzi muve nezuva rakanaka. Bye bye. Caller, hello caller.
Hello.
Hey, tukutaura nani uyezve muri kupi?
Mukutaura na Sydney ndiri muZimbabwe.
Muri muZimbabwe aiwa tinokuchingamidzai nemufaro mukoma Sydney. Kwakadii kwamuri ikoko?
Kwatiri kuri nani asi namwe munyike.
Taurai tinzwe pfungwa dzenyu.
Muzimbabwe zvinhu zvakaoma ndingangoti zvakaoma nenzira dzose so far tikatora for example makambanisi ari kushandira vanhu masalaries evanhu arongoramba achingori panzvimbo wani but maprizes are skyrocketing yet macitizens opa macomplaints wokuti vakwanisiwo kupawo zvinyunyuto government. Government ndo iri kuresponda iri kuruva vanhu kudai so zvakatomera nenzira dzose.
Saka imimi munoona kuti pangaitwe sei kuti zvinhu zvigadzirisike semaonero enyu?
Kuti zvinhu zviitwe apa kapa vari kutungamirira hurumende kusanganisira president Emmerson Mnangagwa ngavaisiwo nzeve yavo kumacitizens sekutaura kwavakangoita pakutanga. I was always following him when he made some of his statements from the inauguration day and after. He was always emphasizing that the voice of the people is the voice of the God. But now he is neglecting the voice of the people. He is not listening to us. We had a lot of grievances.
Aiwa, carry on, Taurenyu. What are some of your grievances that, if he's listening, he can hear about and maybe address?
It's okay. Look, right now, with some people who are paid less than 400 RTGS.
Mm-hmm.
Yes, the person is got extended families, he's got the parents from rural areas.
Mm-hmm.
But at the same time. Kana tika da kutumira vabereki mari nema ego case.
Mhm.
Ayisi ku kunoti mari ichishanda kuma shop ichibuda ma ego case tikuretiwa kuma shop.
Mhm.
Pakuretiwa kuma shop kudaro tikada ku complain no government. Government inopa respond yekuti this is a private sector. Azvine inavo. Government ino official rate yayo yarikisa interbank rate. Tikada kukomplaina ichitaura according to black market rate vari kutiwa they are not responsible for that. But zvese izvozvo zviri kufesa isusu mazimbabweans atizi tingabatsirwawo sei pano.
Aiwa mashoko makuku tanzvadzi, muve neweekend yakanaka.
Tinotendai.
I think you have a caller.
Yes, I've got a caller. Mtolombo, kunjani?
Anya sida wa wabinda.
Uyi ya pira kulu Mtolombo. Uswa kala sibi nunga nuka tele Mtolombo. Kwa shupe izibabu ya?
Mwini sibi mwaba.
Iye, akuchutu wena kubwana jana kutunjwa kwa bata.
Ndole isi. Masibu nile wabongu kiwa ito ita shumo.
Iye, vali reti wako wana.
Ora ito. Ndole kumeli pele sibi nunga. Abani bari shala wese vali wene.
Ye, kuto ubona zana batumba abantu vele ngabantu kanje.
Ubona lapho kumsimba sibi. Ukuthi abantu andaba ukuthi kwesinye isikhathi bantu kuzokukanga bethi ngungcubi siba nje sithi. So sisho ukuthi obani kuba bese.
Kodwa kanye ngani
phela kuzokukanga kwakhe sibi ukuthi kuzathiwa ngusibani.
Mhm. So abantu abanye sithi vele bacabanga ukuthi izidunya zakahulumende lezi.
Hauso zube kwazi ngubanda ukuthi ikosi nkato umuntu ayenza ethembe kona ukuthi kuzathiwa ngusibani.
Hayi ke
posela kumele kuphela abantu bona abathatha abenza njalo kumele bajeziswe sibili.
Mhm.
Ababotshwe amaphoyisa akudingisise ngokuthi ipolisi yeZimbabwe iyasebenza sibili, kumele bakudingisise babophe bonke abantu abenza njalo.
Mhm. Hayi siyakuzwa Mtolomba, phosela kucina.
Ora hayi ngiyabonga sula hayi ngibonga ukuthi ngifonele la ngiyabona njalo ukungena lingangiphendula.
Oh hayi uthi kube kunabantu
abaningi. Lwe sithumeze ama audio ngasekhaya angeni phe.
Oh yebo phela. Hayi siyabonga Mtolomba.
Hayi kulungile.
Okay bye bye. So according to Mr. Mtolomba, it's not quite clear who is actually abducting people.
Mm-hmm.
Since we never know who's doing that.
We have a caller. Hello caller. Aiwata kasimba tukutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura na George ndiri mu South Africa.
Taurai tinzwe kwakadi ku South Africa uko.
Ku South Africa tinofara zvedu tinongochema nemhuri yedu iri kuZimbabwe kune zvavari kuitwa.
Aiwa taurai yenyu tinzwe.
Ndingangoresponda hangu padoktara baba ndakana hangu kutarawa vati havana chaunoziva nemaabductions ari kuitika munyika yezimbabwe.
Mm-hmm.
Vakati vanhu vari kuabducta they have to go and report macases avo kumapurisa.
Mm-hmm.
Saka ndinoda ngovatora hangu apa pavhaelende demonstration yakaitwa ingaruhwa amai vakaruhwa vaya mukadzi.
Mm-hmm.
Mapurisa chii chaati aita so far pakesi yamadha iwavo. Mukadzika ngatitotora kesi yagonyeti.
Ehe.
Maraitso vakadzi anofanira kurespectwawo. Mukadzi anoswa kutrikwa. And by right now vanoti havazima perpetrator. So there is no magangs ari muZimbabwe. Tingati vari kuita they got their own agenda. Because vanhu varikatagwa. Varikatagwa on the basis of political kuti they are opposing the ruling government.
Mm-hmm.
So kana iwachiti hapana chavari kuziva maabductions aitwa akawandisana ita idzamara nanhasi hapana chakaitwa but makesi akavhurwa mapurisa.
Mm-hmm.
Saka we end up we see that now police judiciary yacho yakatoketwa kudara neZambia. Judiciary system is already captured by the Zambia.
Mhm. Mm, aiwa mashoko makuku tu. Saka poitwa sei hanzvadzi?
Ayo. Zimbabwe taitotaka pandira kuti pamba noto separatewa ningi ma political parties.
Hello. I think his line has dropped, but he's not happy with our guest. He says he's not sure how it is that our guest doesn't know about the abductions, but he was trying to explain. I'd asked him, so what do you think should be done? But he got cut off.
Or well, maybe before going to Mr. Kaule and the caller that is on the line, Sloma Zinyani Kolite Chuma, who says Linjan Vasara, Ketwe Ngube, Utunzima Zimbabwe is Zanu Yoyotwa, Epepile Omanje. Abayiphikisayo basenkuzini. Sikhumbuza umlalazi lo nqobile eMhlanga batisibukele babadube Princess Buhle Ntini uthi amatshona umsakazi labalandeli. UGiant Nyati uthi ngibukele ngwele Botswana ukwenzakala ekhaya kubi kakhulu. Abantu nxa beyathunjwa ngabomthetho pho ke bazavikelwa ngubani? Jason Maphosa lawo uyakhuluma lapho uthi ngobulawayo isimo sibi kakhulu eZimbabwe. Norman Ngwenya uthi salibona Ntube kunye labanye elisakaza lonke, siyabonga kakhulu khona ngapho. Umpho Makhosi Kusana uthi Dube linjani? Ye, wathi siye kubaba umoya ecingweni. Baba umoya ungawutshona njani?
Tshonile, utshona njani baba?
Siyatshona kakhulu. Ye, akutsho ukuthi okwenzakala eZimbabwe kubona njani khona ukuthunjwa kwabantu?
Kuyinto embi kakhulu and into esikile buhlungu ngiyakhulunywa ngubaba uGawule lo okhulumayo. Kubuhlungu kakhulu ukuthi kakakuboni into isenzakala elizweni kanti labo abanye abamabandla aphikisayo nxa bebotshwa ngayinize bona ubabogawule bayasigira sibile ukuthi hhayi ngababotshwe babenze okungaphandle komthetho bengababonanga kodwa laba abayenza lokhu uba uGawule hle eqedi kambabonanga hawu zithiyana ngaphi nalaba abasigirayo ukuthi ye bafuna ukudengula uhulumende bengababonanga lokwenza ngoko kati kathi ye kababotshwe ngoba bafuna ukudengula uhulumende laba bazokuthi ana bakasibazi kuthina sethi ngabantu babo bayabazi kabasoze bachazane njalo kabasoze bayenza ukuthi babotshwe ngoba bayazana ukuthi ngabantu babo njalo elizweni lezimbabwe akula mbhobho akula mntu olombhobho okuthi abangathola ibhobho bebe ngu-6 ama-AK-47 kumbe bebe ngu-7 njengokukhulunywayo bengabantu nje abangaziwayo akwenzakala eZimbabwe yimibhobho kagovernment naleyo into zonke zisuka kuhulumende kusegcikeni yokho ngoba ukuthi sithole sisithi kafika kuboni kodwa sifika kusenzakala ngabe kuthiwa into yela ngelilodwa ngase yavuma ithi hhayi baba uGawule kakubonanga kodwa khanye nami ithi kusukela i-MDC kalisho ukuthi sifuna ukuyenza idemo kulokhu kudodwa abantu lokhu kudodwa abantu ezindlini akakakuboni uzakakuboni nini. Umbuzo wami ngokuthi kanti nxa kubotshwa abe-opposition indaba zona behle bethi ha ba-wrong kufanele bazokufanele umthetho obanaye kathesi nje kuthiwa ekhulume sebelekele ukuthiwa yinye ngabantu abade bebaleka bebalekele ukubotshwa so babanjalo bangasiphi isikhathi indaba isiya khona ngale ukuthi babanjalo bangasiphi isikhathi ngoba ngabe-opposition nxa sokungapho ethi hayi lokhu angikwazi
I think we've got two callers before we go to Mr. Kaule. Yes, Tinama Iniko. Hello, Iniko. Hello, Mr. Say. I was Kwera Tipe. Upfungwa dzenyu neiri muganga iyi nyaya yekusungwa kwaitwa vamwe vanga vari kuedza kuratidzira nhasi veAtuz uye zvenekuramba vamwe vachitorwa vachipambwa zvatakaona zvichiitika kuna Gonyeti neZuro.
Izvi zvinhu zviri kuitwa nemapurisa izvi nehurumende hatichanzwisisi kuti chaizvo chaizvo chavanoda kuti vanhu vaite chii. Vanhu vanga vachingoita demonstration yavo vakanyarara murunyararo hapana angachita zveviolence vanga vakangozvigarirawo. It was very peaceful. So kuti vasungirwei ini ndimavo ndatopashayawo nokuzokuvadza vanhu nokurova vanhu kwavanoramba vachiita. Ini ndino I hope international community iri kuona zvese izvi. nekuti zviri pamutemo kuratidza kwanga kushira kwanga kuri peaceful saka ndizivi kuti vavasungirei zvavaita izvi.
Imire mangwana munoona rakamira sei munyika uye zvese madzimai shuviro yenyu ndeyei?
Ah, semadzimai tinoshuvira kuti dai zvinhu zvanaka zvanakira vana vedu. Vana vedu vakwanisawo kuwana mabasa vanoshanda, vakwanisawo kuenda kuchikoro, vakwanisawo kuvhura mvura kwachigeza maoko kubva patepu mvura yakachena. Kuti zvinhu zvingonaka munyika zvataisimboita zviyasimave zvokuti waitokwira ndege kuenda kuamerica kuno holiday. Uyitonzi kana ukanzigara kuamerica waiti ndinodzokera kumusha kwangu. Nokuti ndizvo zvatinoshuvira, nokuti kumusha kwakangonaka unongoda kungogara ukoko. Tinoshuvira zvakawanda, hama dzedu dzakawanda dzakashaika hatina kupuvamwe, hatina kukwanisa kuenda nokunyaya yekuti haungangoramba ungokwira ndegoenda dzimangwana nyaya yemabasa. Saka tinoshuvira kuti dai nyika yedu yanga yanaka vanhu vagara pamwe chete zvataichiita kare tichidya maholiday pamwe chete nezvese.
Tinoona mainhekwe imi munoshanda nebato reMDC yava Nelson Chamisa imo muno muAmerica. Mabasa api amuri kuita semadzimai pari zvino mukuedza kubatsirawo kuti vanhu vanyatsonzwisisa nedzekodzero dzavo? Takatarisa kumbunyikidzwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu nyanya dzemadzimai.
Ini ndini information and publicity yemadzimai muno MDC muno muna North America. Saka tiri kutoshambadza kuma movement ese. Iva vavanda Me Too nevamwe vese tiri
kutoshambadza.
Nare dzenyu amaini kwameno muno muAmerica kuti zvaita sei, but we seem to have lost her. As we have two more callers, so you can take one and then I'll go to Mr. Kaunda. You can go ahead.
Kuti nitatekewo Mr. Kaunda mbona zvanokhomisa Sindebele. Baba Kaunda ungaunjani?
Hai, right ndichana haikona kakhomisa.
Indaba Kaunda.
Hai, mina indaba ndizvisungunga khona, impinde ndizvisungunga ngizala lo, yazvitala lo kaone kakhulu vache vanhu. Vanhu muti unjani shuwa. Uyazi sokubuhlungu ngendlela abantu abatshontshwa ngayo bethu labo esenza ubuhlungu konke obungawo ngansazi inyamazana. Then ugawule esezithi mafi hlale ezimbabwe into zonke zinto azizisiye nakuye kufana nokuthi zinganekwana azisiye kufana nokuthi zinganekwana. Then ubamba amazwi la akhulunywa umdala lathi yena kuye kufana nokuthi zinganekwana ukuthi uthatha amazwi akhulunywa lithi ngamapholisa lithi khona ugonyethi into ayikhulumayo ngaba ngamanga. Uyabona ukuthi that is the same language. Uyabona, so the same language abantu laba bakwazi abakwenzayo, but uma abantu ngapha ukuthi bahambani lokwenza kanje bona ikhulumele bona ngamagqwetha abo babuya ogawule bayikhuluma le nto. So mina njengomuntu lesengiyidala kule mnyaka edingavele sengikhulile ngabona into into esenzakala ngo-1983 so okwenzakala manje konke lokhu engikhumbuza yonke vele ngibona izinto enganeku-ground.
Kodwa kuyalungiseka yini Kaunda konke lokhu? Kuyalungiseka yini?
Kuyalungiseka but kuzalungiseka nzima, kuzalungiseka. Ngithi nje mina ngiyumuntu engizithanda ziphambili ungukhala kuNkulunkulu lokhu nje kuyasafuna nje uNkulunkulu.
Siyakuzwa kakhulu Kaunda.
Angikuzwe ukuthi futhi khona ukuthi reportani uso sireporta kubathi ngoba ile ambona abantu sine ze report ukuthi yini ukuthi abenzile le.
Wothi ke ngiza ngena kuye postela ukugcina kwalabo 10 seconds.
Ngokuthi angwazi ukuthi ukuthi abantu ba report kuapha amaphonisa akukhuluma ngoba kuloko kukhuluma umgazi umgazi lela labantu ngathi abuze ukuthi hayi uza investigate then sibone ukuthi izimabe kwenzakala. So ukhuluma ilanguage kamgazi, ukhuluma ilanguage ya message.
Hayi, siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu Nomzana, isikhathi into sesifikile kumangoya.
Alright,
yeah, thank you so much. So he's saying that Mr. Kaule is speaking the language of the former president Mr. Robert Mugabe. He says normally he used to indicate left and then right. So in terms of violence and all those kind of things. So he says, Mr. Kaula is saying the same thing. So maybe I think let's take another caller before we go to Mr. Kaula. Go to Tamsang. Come on. Tamsang, how are you?
I'm going to go to Mafufu.
I'm going to go to Mafufu.
Eh lokho okwenzakala la okwenzakala ekhaya mina ngiso South Africa.
Mhm.
Into eyenzakala ekhaya lapho ayijabulisi ngoba bona abantu bevame iPF bayayenza izinto.
Mhm.
Bebuye bephike futhi ongasibe ongasithabisiwe thina sizizwa ngezimbabwe. So esikufuna ukuthi umnangagwa akathiye isihlalo kungena okwamisayo asingeza ke sathi ngubani kumbe ubani
kodwa engathi phela umbuso awunjengegwayi phela kuphakelwane lokho nxa ukuthi ungavele ungena esikhundleni kumele uhlale khona kuze uphume ukhitshwa iconstitution ukuthi phuma ke kwenze ukhetho kumbe into ezinjalo so lapho ngibona ngazani kungaba nzima lapho
nangu ubaba umdala umdala bamkhiphe ngamandla so lathi sifike lapho eSouth Africa sizomkhipha amandla singabe somthipha amandla amasosha azasithaya asidubule so ante bona ukuthi akubhalaniseki so esikufunayo ukuthi akaphume umnankagwa kumbe sibe sizomkhipha amandla thina kongapho nesibulale kodwa okusayayo ukuthi uyehluleka vele ukulungisa ilizwi umnankagwa
ye siyakuzwa kakhulu ke mnumzana phosele kugcina
Kati engikhuthazayo ebantwini abaseZimbabwe labaseSouth Africa ukuthi asibambaneni abangaba kuneSouth Africa asikhulekeni sisapotani imbongi zethu zisemakhaya ngoba kuyakhanya ukuthi akula umnankagwa akula nto ayenzayo.
Thank you very much. Sibonge kakhulu-ke Thamsanqa. So according to Thamsanqa, the president should leave. He says that's the only thing that can happen to Zimbabwe, which can actually repair relations among people. And at the end of the day, have development. Says Mnangagwa must go by all means.
Interesting view. We'd like to just welcome Muvese Varipala Ifidi Edu Yeshona Tina Brighton Ita Muwana. Anzi Ava Nuvese Vano PF Vano Ziva Shuku Pambu Kwe Vano Pata Ava Siva Kavuma Shavano Ziva Tina Wellington Yuso Gamand Situation Edu Munika Medu Inonskwisa Misozi Chibuda Clinton Guta Kutendifone Rei Wellington Avaisa Namba Zakanz and Riku Pretoria South Africa Adalawe Gonye Tianzi Zimbabwe Mawane Chaiwa Dalawe Gonye Tikana Mshida Ufone Rwa Nyurai Namba Zenyu Terence Naro Arkuti Ye Welcome, share button, yashanda. I want to know tender, we say, share. Facebook, you know, better to talk to Ush, Naningina, I want to share. Sakatino tender, you can have a concert to share live video. Amos in Guaru, Anzi, Vanu, the batteries are no PF, aiwa, shamurukuta ora sikunya zotifadza, nekuti, shunashuna kumira shakanaka. Thamsanqa, mafufu, arkuti, baba dube, difonele. Okay. Yeah. Thamsanqa, I think mapinda mchirongwa. Vanga vakanyora kuese kuitira kuti zvivafambire. Saka aiwa tinotenda vese vari pa live feed yedu yese munoziya zvekuita. Janyai pakanzi share kuitira kuti muwanikwe muchinzwika kana muchinge mapinda mchirongwa.
Yeah, let's briefly go to Mr. Kaule and hear his views about what people are saying. Mr. Kaule, it seems as if people are saying that you know what? You may not be telling the whole truth about what is going on in Zimbabwe. And they seem to be infuriated by the fact that you are saying you don't have an idea of what may be going on in terms of the alleged abductions by state security agents. So your reaction to that?
Yeah, my brother, remember, Zimbabwe is a sovereign state, and as it is, there are some other countries who would want to really dictate for our country. Because these guys are spreading all this. They have a hidden agenda to tarnish the image of the Zimbabwean government so that they pursue their sanctions issue. This is exactly what they are all behind. And then, really, we don't need to say all these other things that are being said today. Why don't you know that such a thing happened? So if I'm saying I don't know of these other things, but I know there are some people who are pursuing an agenda, a hidden one, as far as what I can see, especially on these abductions that people are talking about. Some of the people, if people break the law, if you are out there, come to Zimbabwe, you break the law, you get arrested here. You get arrested, simple. It's not like in South Africa whereby you can go scot-free. But here you get arrested. And
but they're asking Mr. Gaule, they're asking why.
Anytime you can be raided at your home. And
they're arrested. Asking.
But then for people yes, my brother. Again.
They're asking why are these people who are abducting others not being arrested?
Now, as it is my brother, that is why I'm saying people must go and report these cases. And they must be reported to the police. And if nothing is done, then they must go even to the press. And some of these things must come out to say, I went to report and the case was not, and nothing was done by the police. And this is exactly what should happen. People must go to report some of these cases to the police. Because maybe you might as well say it's the police who adopted those people, while it is not. Maybe some people with a hidden agenda, you may never know.
All these people that we're talking...
Let me give you a simple example. Mm-hmm. Remember, during the 80s, there are some whites who disappeared along the Victoria Falls road.
Mm-hmm.
And then some people said, they were adopted by the dissidents. And some people said, it was done by the government agents. What was a lot of confusion.
Mm-hmm.
And exactly, we end up not knowing exactly who did what.
Yeah, but it seems as if people are saying, they're pointing to the government, saying, yeah, that's where the problem is. So anyway, I think we've got a caller, I think.
Hello, caller. Hello, caller.
Hello.
Hey, Tumsaura Nanu Yeshe, Murukubi.
Murukubi na Patrick Nselling and Riku Pretoria.
It's our writing way.
And we were and the Aaron Zagaule, Walker and here. Yekuramba ma abductions ya kuitwa ni battery zambizi.
Mhm.
Izvi zvinhu zvakatanga kuitwa kugara nezambizi. Zvakadzoka vanhu mukamukirangariza pane the agent vakatangira ende Patrick Ndabayana. Akangonyangadika akangonyanya akatakatakatiitwa niti. Tikauya itai zamara is not to be found. Saka maiti ava vanoita mukatesa zviri kuitika kuZimbabwe zvinezvi. Vanhu vanotakatiswa. Ende ukada kunomeripira police ka it's like 50 tickets.
Saka poitwa sei zvamira zvakadaro. Pari zvino muri ikoko ku South Africa muchitarisa zviri kuitika kumusha vamwe vari kuzvitambira seizvi zvarwa zveZimbabwe zviri imomo munombowana nguva iri yamunogara mese muchinyatsozeya kuti zvodii mashoko makuku tinokutenda yanzvadzi.
Mhm.
Bye-bye.
Mhm. Then on Facebook on view in the video of Alex Ndlovu uti lesisimo sibi kakhulu kasilunganga sibili ngoba ilathe lapha eGoli siyahlupheka. Unomani Ngonya uti these people are the same people about government since 1983 konapo babe cha abantu. Abantu banengi bacatshwa kumbe bathunjwa eMatabeleland. Uti ke uhulumende kamnanga kwa siyabona ukuthi uzathumba abanengi. Kanye ngazani bakujayele. Austin Ncube uti, what's the use then of having the police in Zimbabwe? It seems as if it's hopeless. Then Mpo Makosi Kosana uti kunzima kakhulu kwezakala Zimbabwe. Baba Dube, then sibone omunye khona. Ncube zita Dube, Umsunduzwa Ndlovu, Makosi Chuma, kanye lo Sydney Lwandle Mdluli, bakhona lati lapha. yekunjalo.
Mhm, pavio a Facebook page yeshona aiwaregate mbokuchingamidzai uye zvetichikutenda itinoziva kuti nyanya vari munyika nyaya yedata iri kunetsa magetsa ari kunetsa asi munenge muri pano muchititsigira tinokutendai. Disciple Gilson Madanira ari kuti zveZimbabwe zvakuda Mwari chete. Tanaka Siwawa hanzi gesi amendo kuti zviri kufamba sei. Ata Mavatera ari kuti takapembera ngozi tichiti mudzimu ari kutaura iye kuti hanzi vari pachigaro pari zvino hazvisi kuvafadza. Emilda Chie Chings ari kuti haasi kufara nemazwi avagaule. Hanzi weizi taidza marana Emilda Chie Chings, what did the government Zanu PF do about him? Brighton Tamuana ari kuti haasi kufara navagaule. Disciple Gilson Madanira, Zanu PF ne MDC ngavasiyane nemapolitical difference vagare pasi vakurukure. Asi ndiri kunzwa kuti tine mumwe mutereri wedu ari pano. Hello caller, tikutaura nani uye zvemuri kupi?
Hello, tete Mavelas, mazera sei?
Aiwa, taswera maswerawo. Tiri kutaura nani ikoko tavatatoziva kusiya zvadzi yangu uko?
Ndi Donald Mamboma.
Ehe, but dzikisai volume yenyu mbichana zvadzi because ndiri kutozvinzwa ndiri kwamuri iko.
All right.
Mhm.
Ah, mbona chironeka tete. Vana vakati sana va Billy Gaule nana va gadzira chirumanzwa. Vanongoramba zvinhu zvese asi havana zviri pachena tete mavhela kuti ii hurumende iri kuita mabasa okuabdata vanhu. Hazvina kutanga nhasi tete. Kana be vari vanhuda vanoda kuekta. Zvinhu vati dzimwe nyaya kufana vadhamara pananga vakatitsaugwa vanhu.
Mhm.
Zvinhu zvavangataura zvokuti endai kumapurisa haasongotaurawo hako asi zviri pachena zvinongozikanwana chero munhu kuti mapurisa acho anongokudza kuti zviri kuferefeta bati iwo haungazovapi puresha kasi zvinongozikanwa saka ngavaregavo kuda kutukera achivanda nemumwe zvingovavo kuti sezvizhira ndikuti mapurisa acho haana zvaangamboitawo nokuti zvinenge zvine mamwe mavoko akakura mukati mazo.
Saka poitwa sei apa mukoma Donald?
Zvokuita zvinotonetsa tete mavhera chatinangoita ndechekuti isusu ngatingoziva hedu kungoti zvimwe zvomuZimbabwe yano one party state ndizvo zvangovapo nokuti ukava chokwadi chavo chako haa vanhu vangangopera noku vachaita zvokuma vava kutouraya mwana vanhu vachitora vacho vasingachadzoki.
Aiwa
kungoti yano one party state hapachina zvokuti vai unoti kana opposition ichirambidzwa kuita marali magathering saka vanoronga zvinhu zvavo sei.
Aiwa regate
kana hapachina yangu kungoda kungozama kutaura kuti yano one party state muZimbabwe hapachina rule of law apa zvakatera zvaizvo. Pangoungana vanhu vanhu vanoda kuronga vanoda kuronga kupidigura hurumende vanhu vaviri vangomira vanhu vanoda kupidigura hurumende ivo ndo mapidiguri avakaita here pavakatora paya musi wa20.
Aiwa mashoko makukutu mukoma Donald. Regai tibva tavhunza ivo vagaule varipo panapa. Vagaule, muri kunzwa zviri kutaurwa nemukoma nauyu ari kusouth Africa vaDonald Mamboma vari kuti zviri kuitika izvi zviri kuda kuratidzira kuti dzimwe dzenguva hurumende yaakuda one party state, vari kuda one party Zanu chete chete kwete zvimwe izvi.
Ndinoda kutanga nokuti ndipindure nenyaya yavana dzamara nedzimwe dzakaitika kusati kwapinda vamunangagwa. Isusu ngatitaurei nenyaya dzenew dispensation. Tikataura kuti iyeyo kwakaitika vana dzamara vakati apa ndizvo wanzwa mumwe achitaura achiti president varamba vachiti the voice of the people is the voice of God. The voice of the people is the voice of God. Vachiti vange vachifarira izvozvo vachienda mberi izvozvo new dispensation. Takava namaelections kusina vanhu vechikampena vakasununguka vachiita kusina munhu anoruma mumwe kuchienda mberi kuchienda mberi but zvaitika muna January zvakonzeresa kuti vanhu vasungwe vanoita zvisirizvo enda varegi kusunga vanhu vachiita ri zvichirizvo izvi zviri kuitika izvi kana kune vanhu vari kusungwa vasungwa vapamba mhosva vari vacho vanofanira kusungwa but hakuna munhu mupurisa anoda kuadhapta munhu oenda naye kubonde oita nyaya dzakadaro ngadziinvestigeto zvione kana zvaitwa nomupurisa mupurisa wacho ngaasungwa.
Aiwa vagaule mobata zvenyu makadaro Gibbs.
Ye baba Kaule, siyabona kuti kulo baba lapo te umnumzana umnangagwa must go kuti umnangagwa umaenda ti umsebenzi ngoba seihlulekile lakhona kuti kube kutunjwa abantu kuti nguye vela kulo munye muntu ngoba wayesembusweni laye elomgabe kudala. So ke khonapho ke kukhuluma ngokuthi okwenziwa ngwaye umongameli umgabe sokusenziwa kathesi umnangagwa. And bathi kwakathesi kungani kunzima kakhulu. Akubaphendule khonapho abantu abajonja.
Hayi, uphendule waqeda ginto umbuso kaSonto, umbuso awuphiwa awuthathelwana njengegwayi, ukuncintisana igwayi lokhwana ukuthi ilizwe leli libuya zane libuye ligiqika. Umnangagwa labayekhuluma ngawo bahamba empini babuya banwela ilizwe leli, abanye bakhona umnangagwa labana bagwetshela ukuqunywa, bequyela ukunwela kumele ilizwe leli. Babengaphi bona abantu bonabo? Abanjengabona bangalesi sikhathi bathi umnangagwa bayenza into. Konke khonokho bakukhuluma nabantu be-MDC labo bakhuluma into yabo omuzwa ukuthi umuntu lecele lakho ukuthi ufuna ukuthi hayi kahambe kaha. Indaba umuntu ukhethiwe ngabantu useve imandate yakhe kanikwe isikhathi sakasinikiweyo ngabantu sifiyelele i-5 years zakhe uma usumaka ukuthi yehlulekile kumbe kayehlulekanga.
Hayi, siyakuzwa baba Gawule. Sicela ubambe khonapho ungakhatshana.
Rekaitende kuna maiti niko vai vambuyenge va wanikwa vachikatwa mai niko asi vabva masvika takuda kupeta chirongwa chibva imangoti gaga motipo pfungwa dzenyu. Alo mai niko.
Hello. Yes, urombo foni yangu yanga yambudzima bai.
Ya, muchingoti gaga nekuti nguva yadyikana namanje mabva majika manonoko.
Sure, asi ndoda kuti vanhu veZimbabwe ngatirambei takabatana tichasvika kwatinoda kusvika. Tasorepo chaipo chaipo kwatinofanirwa kunge tiri. Saka ndozvandoda kungotoa mashoko makuru andoda kungotaura mazuva ranhasi.
Aiwa, tinotenda Gibbs Bay, you know, like Mainiko, she's just saying, you know, she's urging the people of Zimbabwe to stay united. She says we're getting there somewhere. She's actually with the MDC here in Washington, well, in the United States, but based in Boston.
Siyabona lapha ke ukuthi kulo envoy kuphe evovo uthi Studio 7 siyabonga ngomsebenzi omuhle liwenzayo kakhulu. Lisathulela konke esikufisayo. Kuzobuya ke uSydney asisimbalile. Austin Ncube uthi hey, lingabo lethu gawule futhi lapho. Kodwa kusuna ukutshela ukuthi uze simlethe lapha sifuna abantu bakhulume abakufisayo ngoba le yinkundla yomuntu wonke. Thandiwe Mavundla uthi uyasuthu gawule njalo uhlezi kuhle ikho ekhuluma kanje inoku yaphinda njalo uthi babu gawule lento babu gawule lento yenzakala kule Zimbabwe siyithandi ntshona kancane liyezi usuku lwenu asingafungelani singenze into ezinjalo lapha nxa sixuka endaweni ezinje. So ke ngamafishane baba gawule njengoba sesiqeda uhlelo so wena ubona zani kumele kwenziweni ngabantu abathunjwa la?
Kumele into lezi ezingemali zimele zixwayisiswe ma kule nto enjalo sikhangele kule nhlanganiso zonke ezikhona i-Human Rights Commission ikhona engaphansi kahulumende ikhangelisise ngodaba lololo ihlale phansi ikhangele inike uhulumende ekutholayo ukuze kulungisiswe kungabi khona nxa kade kukhona ukuthinjwa kwabantu kusenziwa loba ngubani kungakhathaleki ukuthi kwenziwa ngubani kumele kukhangelwe konke kutholakale ukuze kuqedwe izinto ezinjangalezo zobudlova ezingabe zindalo ezingabezilethwa ngabanye abantu mhlawumbe abagangileyo abanenhlelo zabo zokuganga kungakhathaleki ukuthi umuntu wakhona ngubani kodwa wonke umuntu uyabesenza khona okuya besenza into embi kakhulu.
Ye, siyakuzwa kakhulu ke baba gawule isikhathi yiso singami sesidliwe ngumangoye kodwa ungahambi ke sibuze ukuthi just nxa ungasitshela nje 10 seconds kuyalungiseka yini okuhlupha iZimbabwe 10 seconds kuphela.
Kulungiseka kakhulu kulungiswa yibo abanikazi belizwe uhlupho lothi lweZimbabwe lufuna gibs abanikazi belizwe amaZimbabweni khangela gibs ukuthi kwayenzakalani ngesikhathi sabogabe labonkomo kwakukhulumisana kwahlala pho kwakukubi kwafa abantu baphela
abantu
baphela kodwa kwabuya futhi isikhathi sabomtswandirayi labomdabu kwakhulunyiswana kwalungiswa
isikhathi du
lapha lapha kuhlunta awothamisa bengakhaleli ukuthi wena
siyabonga gawula isikhathi
ukuthi umnakagwa ngupresident owakhethwayo.
Thank you Mr. Gawule, thank you so much, thank you. Siyabonga kakhulu Gawule, thank you. Sorry we're out of time, we have to leave it there. We thank our guest this evening Mr. Birif Gawule and all those people who took part in our discussion today. Signing off is Gibbs Dube saying have a lovely weekend. Bye-bye.
I'm Marvelous Mflanganya. I would like to say thank you to my Nico, also our top fan, Brighton, Tamuana, Shinga and Love, Happy Mogwasha. Thank you all. Even if I didn't mention names, share the feed. Bye-bye.